Good evening, Zimbabwe. This is The Connection. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. It's a Tuesday, August the 14th, 2018. I'm your host, Ntungamili Nkomo. Tonight, we are talking about the Heroes Day as well as the Defense Forces Day commemorated yesterday and today respectively. What do these days mean to you as a youth? Do you really care? Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct, and the number is 001-202-619-2077. We are streaming live on our three Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Shona, and VOA Ndebele. We are also streaming live on our three websites. That's voashona.com, voandebele.com, as well as voazimbabwe.com. Today, Zimbabwe commemorated the Defense Forces holiday with President Emmerson Mnangagwa promising security forces high-end weaponry and a better life. Addressing a gathering in Harare, Mr. Mnangagwa thanked the Defense Forces for maintaining peace and security in Zimbabwe and elsewhere on peacekeeping missions. He called for restraint amid sustained outrage over the killing of six people by soldiers in Harare 2 weeks ago during an MDC Alliance demonstration over presidential election results. Just like Mnangagwa, Defense Forces Commander General Philip Valerio Spanda is blaming the killings on the MDC Alliance. But Alliance leader Nelson Chamisa is having none of it. He took a shot specifically at Mr. Mnangagwa on Twitter today, saying, I quote, "National events and public holidays must be unifying, pacifying, and non-partisan. Statesmanship and great leadership are clearly lacking in one purporting to be a national leader. I am disheartened by outgoing ED's hero speech, full of hate, finger-pointing, accusations, and division." Another MDC Alliance official, Walsh Mencube, had a more pointed criticism of our defense forces. He tweeted, "An army that shoots at unarmed and fleeing citizens deserves no honor of a public holiday. Yesterday, remember, it was Heroes Day. The question we are asking tonight is, what's the significance of both the Heroes and Defense Forces holidays to you as a youth? Can you relate? Let's get connected. Lichona njani mthokazi omuhle lamhlanje kuhlelo lobasakhulayo uhlelo The Connection. Sikhuluma ngekhefu lamaqhawe elayizolo ele Heroes Day kanye lelamabutho elalamhlanje ele Defense Forces. Ukhulumile ubaba uMnangagwa izolo, wakhuluma njalo lamhlanje izolo, ukhulume encoma amaqhawe afela isizwe seZimbabwe. Lamhlanje ubonge amabutho ngokuvikela ilizwe leZimbabwe. Ubathembise ukubana uzathuthukisa inhlala kahle yabo, mhlawumbe ngokubengezelela iholo, ukhulume nge-housing, ukuthi bazabakhela izindlu. Uphinde wababonga njalo ngokuvikela ilizwe kanye lokuvikela amanye amazwe lapha abangaba bekhona bebiziwe for esingathi ngama-peacekeeping missions ngesiNgisi. Ophinde wakhuthaza ukuthula elizweni, wasola udlakela oluqhamuke kumaviki amabili edluleyo ngesikhathi abe-MDC Alliance. vekonona ngempumela yokhetho luka mongameli. U-General Philip Valerio Spanda, umholi wamabutho embikweni awethule lamhlanje kuphephandaba le-The Herald elokuthakazelela ilanga lalamhlanje lamabutho, uthe udlakela olwabakhona ukubulawa kwabantu libutho kumaviki amabili edluleyo kwabangelwa ngabe-MDC Alliance. Okuyinto ecunule kakhulu abantu abaningi abagoqela umholi we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kanye lesiphathamandla salumanyano umnumzana Welshman Ncube. Yena olobe enkundleni ye-Twitter ukubana ibutho elibulala abantu balo ekalifanelanga neze liphiwe lihlonitshwe ngokuphiwa ilanga lekhefu elifana lelalamhlanje ele-Defense Forces Day. Kodwa umbuzo omkhulu esiwubuza kini lamhlanje njengabasakhulayo ngokuthi ikhefu la izolo elamaqhawe kanye lelalamhlanje elamabutho angaba esitshona amalanga womabili kini njengabasakhulayo, ndonya yaya tukurukura nezwayo mpano pachirongwa chebechidigi nasi chirongwa chenyu cha tinomupakura ine chipiri chega chega pano pane penyuro yenyu ye Studio 7 taka uona ni zuro inyika ichi chikerecheza zuwa remagamba uye zwe nasi yanga ichi chikerecheza zuwa remauto va mnangagwa vano va mtungamiri wenyika vataura pa maungano pa mabiko aitwa ku Harare vachitenda mauto nekudzivirira nyika mubavengi va mnangagwa sekuziva kwenyu vari kuti vanhu vakaurayiwa masvondo maviri apfuura nemauto kuurawa ikoko kwakakonzerwa nevanhu veMDC Alliance. Izvo ndo zviri kutaura zvekare nemukuru wemauto vaValerio Spanda. Asi vaNelson Chamisa vanova mutungamiri weMDC Alliance vari kupokana nazvo izvi uyezve vashora zvikuru mutungamiri wenyika vaMnangagwa nemashoko avo avatura nhasi vachiti havazi mutungamiri akakonzera uyezve vari kupatsanura vanhu, vari kurwisanisa vanhu, mashoko avatura. VaWelshman Ncube vanovawo vemubatanidzwa wavaChamisa vashorawo kurawo kwevanhu nemauto vachiti zuva ranhasi reDefense Forces Day harina kukonzera nekuti mauto, hanzi navaWelshman, mauto anouraya vanhu haafanirwi kunge achiremekedzwa nenzira yatiri kuremekedza mauto edu nhasi. Ndonyaya yatiri kukurukura nezvayo. Mubvunzo mukuru watiri kukubvunza ise vechidiki nhasi uri wekuti zuva reHeroes Day rane zuro neranhasi remauto akakosha sei kwamuri sevechidiki? And tine mutereri wedu wekutanga aminostandia Nicola, welcome and tinomugamushirai.
Makadini?
Tiripo edu, makadini?
Ndine mashoko mashoma, ndida kutaurawo pamusoro pezvara rane zviro nezvara nhasi.
Aha, munoita ani zita?
Ndinoitwa Brian.
Brian.
Mkoma Brian, ya.
Mkoma Brian, matibata muri kupi?
Ndiri Johannesburg.
Okay, aiwa. Tinotenda nekupinda muchirongwa. Kandai manzwi enyu tinzwe.
Manzwi angu ndeekuti ndiri kunyanya kutarisa nezuva ranhasi remauto. Mauto edu anoshanda zvakanaka zvawo. Asi kuti tichitarisa tikubva mu pakapa takawana kuti tinongoko ruzere mashandiro aita mauto edu airatidza kuti ane saidi raanenge ari divi riri kutonga riri ZANU PF. nemapurisa acho saka manje zvinhu zvinoneta kurishinga reZimbabwe tifarire zuva irakadai because tichiedza kuti zvakaitika last week iyo zvokuurayiwa kwevana veZimbabwe nemauto acho ziya anofanira kutidzivirira saka handione zvii zvinhu zvakanaka.
Saka muri kuti mapurisa nemauto anofanirwa kuita seStudio 7 achitema asina kwaakareregera.
Ndizvo chaizvo chaizvo zvimwe zvemuri kutaura mukoma dzonga. Tizotarisa kuti tisingatarisi zvedu zvemauto zvese zviri muZimbabwe zvizhinji zvacho tisanganisa nana ZBC zvinenge zvakapambwa nebato riri kutonga.
Asi semunhu wechidiki henyu muri kuremekedza basa racho riri kuitwa nemauto kudzivirira nyika kuvavengi uyezve basa rakaitwa nemagamba kusunungura nyika yeZimbabwe.
Ndingati bati ndichitaura hangu nezuva ramezire remagamba. Hello.
Ndira henyu mberi takateerera.
Zuva ramezire remagamba iri tinoriteridzawo zvedu sezuva revarwere sununguko asi tichitarisa mamiriro akaita nyika kubva pakabva takaona kusununguka kuzere verizhinji tiri kutambudzika vana havana mabasa mari haiwaniki munyika. Saka maonero enenge nzita ndekuti kana vakaenda kuhondo chaiko vasi vari kurwira ruzhinji rezimbabwe vaifanira kurisekita vana vezimbabwe nekutaura kwavanenge vaita turi kuvhota. Kana vavhota ngavasavabira vana vezimbabwe, ngavaremekedze munhu wavhotera wacho wotunga. Tese tiri vana vezimbabwe, nyika yese yevanhu vakarwa hondo chete ndiye vana vezimbabwe vese tezvavakarwira. Saka ngavachenge ngavanaikira ngavaremekedze kodzero dzedu.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Brian.
Handinotenda maita zvakanaka chose, tinokutendai Studio 7.
Thank you so much. Brian uyakhuluma lapho eseSouth Africa eseMzansi. Uti yena okutanisayo ikuthi ibutho leZimbabwe kanye namapolisa basebenza beyamele kuhlangothi lweZANU PF. Lokho into ayisolayo kakhulu ngoba uthi lawa ngamabutho esizwe ngamabutho elizwe leZimbabwe amele ukuthi nga avikela wonke umuntu njalo njengeStudio 7 egamula engeyamelanga kuhlangothi oluthize. Bayakhuluma abalaleli lapha kuFacebook ekhasini lethu lesishona. Uyakhuluma uAdam Paidamoyo Zipali Zipala anzi nabazipala zuva iri harina chariri kureva kunze kwekurangarira vanhu veZANU PF chete. Ugamba sandikuti uri weZANU PF chete but ugamba kunotariswa muzvezve webasa rawakaitira nyika kwete kuti ukakontributa kuuraya vanhu nekubira vanhu nekuuraya ikonomi yenyika nekudzvanyirira vanhu zvonzi wave gamba. Ndomashoko ari kubva kuna Adama Paidamoyo Zipala. Timbotorazve kare mumwe mutereri parunhare mukoma Edson. Ndeibe enyu mukoma wangu.
Muri sei mukoma?
Tiri bo. Akamira sei malevels?
Zvinofaya mukoma wangu.
Muri kupi, kuZimbabwe kana kuti kuJoni kana kuti kuBotswana?
Tiri mukadoma.
Kadoma. Mapinda muchirongwa mukoma wangu. Mainzwa nyaya iri mugango.
Ndiri kuti zuva iri kai rakakosha especially kunyanya kune chidiki. Ratatichiona kumatunhu akasiyanasiyana kuva kuchiitwa mazvinhu gungano iro riri tatichiona tachidzidza zvinhu zvakawanda zvinoyemurika kuti vechidiki kana kuri kuti vanhu vanogona kuatagwa neizvozvo vano kwanisa kuenda kunotsvaga mabasa ikoko izvichidzidza zvimwe zvezvinhu zvekuti zvinhu zvinokwanisa kudzosa undangariro dzezvinhu zvakawanda zvakaitika kusure. Saka izvozvo izvo kazvinhu zvandango yemuroo zvangu semunhu.
Asi pane vamwe vari kugunun'unawo mukoma Edson Hanzi, kuurawa kwevanhu nemasvoja masvondo maviri apfuura. Chinhu chinoratidza zvikuru kuti haiwa mauto emuZimbabwe haana hanya nevanhu vemuZimbabwe, asi anoshandira bato reZANU PF. Muri kuzvionawo sei izvi?
Hatikurudzire kuurawa kwevanhu isu sevanhu, nekuti hakuna chimwe chinhu chinokosha pane upenyu hwemunhu, nekuti upenyu hunongorarama kamwe chete hunu huchibva hwapfuura kana hwapfuudzwa. Asi tiri kutiwo zvakare masoja basi ravo nderekudzivirira nyika senyika, anoitika then pamwe pachona zvekuti tinogona hedu kuti masoja vanouraya vanhu, but ngatitarisiwo zvakare mativi ese. Ndambota hatikurudziri kufa kwevanhu, asi tiri kuti ngatitarisiwo mativi ese kuti chambokodzera kufa kwevanhu chimbori chii. Tikadzokera vasure pamazuva ekutanga emademonstrations, already these guys vanogona kuti taita ma-peaceful demonstration, but peaceful demonstration ingagona here kupwanya shopu yemunhu? Inogona here kupisa motokari dzevanhu? Hatiatani zvepeaceful demonstration. Mukaona ipo papa security ngati polisi, munoona pasocial media papeji apo vaisa vati ibasa remapurisa kumisa vanhu, but mukaona mapurisa mazhinji payapaya vangava kutotemwa nematombo vakutotadza kondola mobho yainga ichiuyaya. Saka zvimwe zvachona tisu tinozvikonzeresa isu vanhu tichishandisa nemapolitician anenge akagara vao kumahotera uko ventaguma tiblema vanhu vanenge vauya.
Chekupedzisira mukoma Edson, hatisati tatora vamwe vatereri, pane zvingadzidzwa nevechidiki here kumauto muZimbabwe anosanganisira mapurisa, masoja nemamwe masecurity forces anga achirangarirwa achiremekedzwa nasi?
Chandai chivokuudza chete chino kune vechidiki vedu vanhasi. Chinhu chavanofanira kudzidza kana tiri mukati mune zvenyika izvi, ngatisatungamidzwai mberi kuve isusu chombo chinorwisa pane zvese zvinenge zvichiitwa mune zvematongerwo enyika. Ndo zvinozokonza kuti takutanga kublemana isusu tiukaa kublema security yedu senyika, asi basi rachona rinotonzi security. Ndosaka ichizoita zvimwe zvinhu zvatinokadzika nazvo isusu. Saka vechidiki ngatimbodzidzai chete kuti hatifaniri kuita zvimwe zvinhu zvekuti tinogoguma tarasirwa neupenyu. Hatikurudziri, zvinoshoresa kurasirwa neupenyu neupenyu, asi ngatidzidzei ipapo kuti ngatisashandiswai nevanhu venyu vezvematongerwo enyika zvakanyanya.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Edson nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda.
Love kungumlaleli uEdson usipambe esekadoma uthi kunenge okungafundwanga basakhulayo kumabutho eZimbabwe kanye labo bonke abezomvikela ekade bekhunjulwa bethakazelelwa imisebenzi yabo lilizwe leZimbabwe lamhlanje. Abasanda sixhuma umsakazo ngowenu umsakazo weStudio 7 uhlelo The Connection. Lamhlanje sikhangela ukuqakatheka kwelanga leHeroes Day, ilanga lamaqhawe, lelanga lamabutho elithakazelelwa lamhlanje kwabasa khulayo, and isikhathi 2:02 ngapha eWashington, eZimbabwe 8:20. Silo omunye njalo umlaleli ecingweni. Kunjani umlaleli?
Yebo.
Yeah, kunjani baba?
Ebuyindani?
Hayi siyaphela, ngubani igama?
Libat.
Yebo Libat, usibambunga.
Ali eZimbabwe, yeah. Victoria.
Yeah, muri kuMessina.
Yeah.
Kwa mira sei kuMessina.
Mishina kuriraitu.
Ah, that's good. Mapinda muchirongwa mukoma wangu mainzwa nyaya ya tiri kuvhiya nhasi.
Ndiyo nyaya yemasoja yekuti vanga vachiramba kamagamba akatifira aya. Kuti vanhu vezvinezvi vanenge vakutya manje nekuti masoja acho ava kungorova vanhu achiuraya vanhu apa taimuzva kuti vanhu vaiungorohwa vacho ndeve MDC apo vaikungorohwa kunzi mavavhoterei epati yemdc zvinobvumidzwa yekuti munhu anomanika igonzi votera pati yakadai. Saka toida kungoti vanhu vangoti vangovhota mune zvakanaka pasina kuti vazorova itungunate vamwe vanhu vemdc vakupisirwa dzimbani zvanopiepo saka hadizi kutiyo zvanopiesa cho zviri pamutemo here pakutio vanovanda kumanikidza kuti inini mazovhoterei vamdc vopisira vanhu dzimba vorova vanhu izvini iwo vanenge vari pachigaro vacho vanenge vachiona zvine zvichitika zvinoita kuti vanhu tozofunga kuti ndo vanenge vachituma vanhu tovadaro nekuti zvozoita kuti ivo vatadze kutikurambidza vanhu vavo vanenge vachirova vanhu chii avozotiso hadizvi kuti vanhu vava kutumwa nani saka zvekuti ivo vakataura kuti vanhu musaite izvi vanhu vanoteerera ivo nekuti ndo vanenge vari vakuru saka vakanzwa kuti kwakati kuri kurohwa nemasoja kwakati kupisirwa zvinozoitika muHarare mutauni mainzi mairohwa nevanhu nemasoja so vakuru vacho vangadai vangobudisa murume wokuti aiwa masoja aikona kurovai vanhu vanhu vairega kurohwa saka ivo havana kubudisa murume wevanhu vakaendera mberi vanhu vakauya ivo hama zvekuzvisa kufa vanhu vezano saka izvi mukuru wacho haazofari zvine vanhu izvizinoita kwaisaka ari paazi pakatinga nevanhu vanhu
ko muri padhuze neBadebridge border post ikoko mukoma Luke tambonzwa mashoko hamene chokwadi here tambonzwa mashoko ekuti mauto ndiwo aakufambisa basa paBadebridge border post ichokwadi here
anenge achingoita zvavo zvokuvhunitira vanhu izvozvi. Isuzo ndiri kungozvionawo kumafacebook but rimunesina sik boda chaipo but tinoite mukati ndichai but tiri kungozvionawo kumafacebook ipapa apako pamawhatsapp apo.
Haiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Luke. Luke usithinta South Africa lapho eMessina uyakusola uthi hayi yebo bekulilanga lamabutho lamhlanje izolo bekulilanga lamaqhawe kodwa okudanisayo ngokutsho kukaLuke uthi ukuthi amabutho kasabagcini kasabalondolozi abantu kodwa ayabahlukuluza tinemumwe mtereri zvakare silomunye umlaleli halo kola halo mtereri makadi
hello tiripo makadi
aiwa tiripo edu munoitwani mukoma wangu
ndito atavengwa tembozi
tavengwa
ya
aha mati bata muri kupi
ndiri ku Brit kuAtlanta
kuAtlanta muno mu America
South Africa
South Africa okay mapinda muchirongwa mukoma wangu tipeiwo pfungwa dzenyu rinorevei kwamuri zuva ranhasi zuva remauto uyezve zuva ranezuro remagamba anorevei mazuva maviri aya kwamuri semunhu wechidiki
zuva remagamba ndorichirechedza zvakanaka chero ndiri kuona kwandiri but zuva remauto rava kutotichisa kuti rivepo chero pakalenda nechikonzero chokuti tikatarisa mauto acho ndoava kutishungurudza saka hazvina zvazvinobatsira kuti titi takasununguka muzimbabwe kana kuti titi tine vanotichengetedza muzimbabwe nechikonzero chokuti vanotichengetedza vacho ndo vari kuti vari kutiomesera paupenyu hwedu.
Mhm. Asi kana muchitaura ne chiitiko chemasvondo maviri mapfuura apo pakaurawa vanhu vanosvika 6 kunyangwe zve vamwe vachiti vanodarika ipapo kana muchireva nechiitiko ichocho hanzi navamunangagwa nemukuru wemauto hanzi MDC Alliance ndiyo yakakonzera kuurawa kwevanhu ivavo nekuti ndiyo yakatanga mhirizhonga muri kubvumirana navo here
ina ndibvumirani navo ipapo nechikonzero chekuti tikada kutarisa kuzosuka vanhu varatidziri inyaya yekuti vanoita nezvesarudzo yacho vezeki vava vasingadi kubudisa mari dzavo ende ikodzero yemunhu kuti azive paawane zvaanenge avhotera zvacho nokuti tikada kutarisa kuti unonzi wavhota but mari zvacho achona hasi kubuda anenge achinzi tichazokupai mari zvacho na10 tichazokupai na2 tichazokupai nenguva dzakati zvinhu zvinezvi toshungurudza pakuti munhu wese munyika akutarisira chenji but chenji yacho haisi kuuya manje ndezvo zviri kurwadza vanhu
Asi chenji yacho inoyaka nevhoti vanhu vakavhota uyezve hanzi nezeki vamunangagwa ndivo vakahwina
pakubuda kwazvo kunonzi ndo vakahwina asi kuti tikada kutarisa ka zvinhu zvachona zvine chitsotsi chakawanda mukati nechikonzero chokuti kana kuri kuti varivo vakahwina chinovaita kuti varove vanhu chii haufani kurova munhu kana uriwo wahwina unorovera chii munhu kana wahwina haufani kurova munhu nekuti ndiwo wahwina unogorovera munhu chii uriwo wahwina handi zvinenge wapachena kuti unenge wakabiridzira munhu saka unoiposeredza munhu kuti tienda kuti ndakahwina ini ndo nyaya iripo nokuti kakuri kuti wakahwina zviri pachokwadi haufani kutombomurova munhu nomurovera chii kana wakahwina kana kupisira munhu imba yake kana wakahwina zvezviri pachena kuti uri kumumanikidza kuti tienda zvandiri kuda ini zvinova izvo zviri kutoshungurudza umomu nokuti ukapisira munhu imba saka achagara pai munhu wacho hapana paachakwanisa kugara ndimunoona
aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukomata vengwa
Alright.
Mwene usiku kwakanaka kuSouth Africa uko
Alright, metabazo
okay tinotenda utavengwa ukhuluma latike lapho eseSouth Africa laye njengabanengi uthi hayi amalanga uyawaphakamisa uyawakhwabitha kodwa akusolayo yikuhlukuluzwa kwabantu bezimbabwe ngamabutho and Mr. Mnangagwa as I said earlier addressed a gathering in Harare today if you are watching on Facebook let's take a watch and if you are on radio AMFM not FM on AM and shortwave please do listen.
Today's celebrations come just 2 weeks after the country's crucial harmonized general elections. These were held in a peaceful environment. And however, deeply concerned with the incidents of violence that rocked the streets of Harare at the instigation of some members of the MDC Alliance leadership. I would like to extend my deepest condolences to the bereaved families and relatives of victims of the politically motivated violence.
That was President Emmerson Mnangagwa addressing a gathering during Defense Forces Day commemorations in Harare today. We have another caller on the line, Mkoma Panashe. Magadi enyu Mkoma Panashe.
Ndinafara magadi enyu zvenyu.
Aiwa tinofara zvedu. Matibata muri kubi.
Ndiri kuBotswana muGaborone.
Wakamira sei kuGabes?
Aiwa kuGabes kuri nani zvako manheru ane tinenge tine kachando nekuseni tinenge tine kachando asi masikati yese tinoswera here tichiita nezuva.
Mm-hmm. But gaakuzopera kachando kacho manje.
Chando chaakupera manje sekuziva kwenyu kuti Botswana itse desert inopisa zvakafurikidzisa nguva yechando inotonora zvakafurikidzisa.
Yeah. Mapinda muchirongo amukoma panashe mainzwa nyaya iri mudariro.
Tinotenda.
Mm-hmm.
Nyaya iyi wezano akaverenga mavotes, yes. But chaishamisa pakuverenga kwavo mavotes. Sei chizoti wakariga, tinoti wakariga nekuti kana iwo wacho waiverenga wacho, taiona wachidedera, wachimbobotsa kuverenga. So alright, kana wakachiwina iwo wachizoti wakawina. Ko wai waizopinda waizotumira masoja kuti apfure vanhu muHarare wachifa, wobva po kuti mavotes angari peace and harmonized. Saka tine mibvunzo yekuti zvinonge zvazofamba sei. Nekuti isusu vana veZimbabwe tatambura kwenguva yakareba, wadi kungopawo kana nyangwe dai zvaangopawo chero vamuteki chaiwo, tangoonawo change. Chinhu chinonzi ZANU-PF changoti sudukei kwenguva kana kwetemu imwe chete zvayo. Tisingatarisa kuti ndeMDC Alliance inofanira kunge ichipinda, dai tangoitawo change yekuti ZANU-PF yambozororawo, tamboonawo vamwe nepfungwa dzavo kuti vanotisvitsa papi sevana veZimbabwe. Tarirai tiri mumasango tiri kutambudzika nokuda kwe isusu vamwe takatotadza kuenda kuchikoro nekuda kwepolitics dzavamuga. Isusu takafarawo pawakabvisa vamugabe, ende nhasi unodai vamunangagonga vangwara pawakatora nyika kuna vamugabe, davanga ari munhu ane brain waifanwa kungoti ndakusunungurai kubva muusungwa, asi chitsvagai wamunoda inini hangu ndakuchizorora. Taura kuno kunhasi unodai vanga ari father Zimbabwe.
Asi hanzi mauto vaka madiploya nechinangwa chekudzivirira mirizhonga yakanga yatangwa neve MDC Alliance.
Izvozvo havaikwanisa kutumira masoja kwemapurisa anga aripo vana. Orait, vakatumira masoja vaine kana shamu zviri nani, kwemasoja anozobatira futi vanhu vasiri kuvarwisa. Ko yanga iri hondo here? Vanhu vaizvimachirawo zvavo mutauni vachitaura maererano nezvakanga zvabuda musarudzo, nekuti ma-V11 ndo akaannounswa ne-1 ndo awaipemberera bhozi wakashanda nama-V11. Saka vanhu aitarisa zvakabva pema-V11. So kana zvabva pama-V11 zvinozochinja sei zvaakuzeki.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa. Mukoma Panashe,
tinotenda zvenyu maita basa.
Upanasheke lapho besitshayela ucingo ekwele Botswana eHavron eGabes. Uyawasola amabutho ngokuhlukuluza abantu. Siye ekhasini lethu leFacebook. Silomlaleli lapha uTrimboyi Atavengwa. Uti yena zuva ramauto haringatifadzi kucherechedza, nekuti mauto acho ndiwo ari kutsikirira kodzero dzedu, achiuraya vanhu vari kurwira kodzero dzavo nerusununguko rwakafira vana veZimbabwe. Ngutirimboyi palake ekhasini letu leFacebook leVOA Shona. Lienelisa njalo ukuloba kwamanye amakhasi ethu kulelesi Ndebele elithi VOA Ndebele, lelesi Ngisi elithi VOA Live Talk. Sithathe omunye njalo umlaleli laphana uyaloba uTendai McDonald Shumba Mini, uti yena chamisa muofisa chete ndokupedza nyaya. Mkoma Tendai, mashoko enyu ameno makavota here, nekuti hurumende Sekutaura kwaba ndambonzo andofunga ndimukomati nashi. Vanga wachitaura kuti Zanu PF imbozorodzwa kumbopindawo MDC. Azvimbofi zvakaitika izvozvo kuti hurumende ingobviswa zvingonzi okay kana kuti vezanu PF vacho vangoti okay tatadza regai timbozorora pinda henyu imimi MDC kana kuti mtwakazi kana kuti whichever party. Aiwa, hazviitiki, hurumende inobviswa nevote. Ndosaka tichivota every 5 years. Ndo panobviswa hurumende ipapo. Hapana kana munhu wano andoziva akamboda kubva pachigaro nekuti nechikonzero chekutaura kuti aiwa ndatadza, saka rega ndimbopa opposition matomu vembotonga tione. Iskati 24 minutes to the hour of 9 o'clock, 24 before 3 kuna pa Meliga Washington DC. Abasanda sikhuma umsakazo wenu, umsakazo we Studio 7 uhlelo kungolwabasakhulayo olwe The Connection. Lamhlanje sifuna ukuzwa kini ukubana ilanga lamaqhawe elayizolo lelanga lamabutho ele Defense Forces lamhlanje aqakatheke kanganani lawa malanga omabili kini njengabontanga. Sithathe omunye njalo umlaleli Timbotora Mtereri parunare makadi enyu Mtereri.
Nani makadi?
Aiwa, tinofara kana muchifara wo. Munoito anizita?
Gacha.
Wa gacha, madibata muri kupi?
South Africa.
Kwa amira sei kujonuko?
Kujonuko rinani.
Mainzo waka ya tiri kufia nasi?
Ya, nda ingu wa.
Pinda ine banga tinsu?
Na wewe unaona azizi na gani kuta azizi na maturo. Na wewe utipa azizi na maturo kwa nafira hizi na wewe ndipo utipa kutanga yenge kama kapa kuti. So kana kwa titi yanga rive magamba edu wati mkira ya wito wati magamba hacho mezuwe wo. Wakati fira mwedi no waza wakati fira kunogo na kuwaranga rive hazi. Nekuta kwa utongi uripo hizi matongi la wari kuita. Ndwanika kuti zvinhu zvishaya basa vaakushandisa nzira yemagamba kuita sekuti ivo ndovakuda kungodya vari voga, saka zvoita sekuti hazvisina kana basa, zvisina kana chiremerera. Yapanepa kuti kuti zvinhu zviite chiremerera deka tatombotikana vakachinja pati tatombochinja, saka zvoya umwe utongi humwe unenge wakasununguka ndohwozoita izvozvo zvinoremekedzwa. But pari zvino hai
Ko kana tichitarisa zuva rane zuro remagamba enyika, pane zvariri kureva here kwamuri?
Pari zvino harina zvariri kureva, nokuda kuti zvataifana zvakapirwa nevanhu ivavo hatiri kuzviwana, zvinongodyiwa nevashoma. Saka zvinonetsa kuti zuva iroro titi rakakosha kana nokuti tiri kurwa kuti titsvage kudya, but iwo magamba ayo kutifira zvido zvavo zvavanhu vakafa magamba iwayo havana kumbofa vachiti munhu wane vaende paground table vodya vega ipapo. Vakarwira munhu wese weZimbabwe, but pari zvino manje zvangu vakangu vakaround table ndokatinhu kadikidiki ndokari kungodya kega ipapo, then isu tozonzi hadi pembere kuti zvacho rinotibatsire.
Asi pane mutsauko here pamashandiro emauto kuZimbabwe pamwe chete nekuSouth Africa kwamuri ikoko semaonero enyu?
Ya, pato nemutsauko mukuru kwazvo toti mazoziya munomo achitoenda achienda kumastrike vachitoenda ivoko vanoenda havana kukrasha sevekuZimbabwe. Vanenge vachiziva kuti vari kuchengetedza vanhu venyika, vanova vana baba vavo nevanina vavo nanamai vavo, vanenge vachitozviita mune gwara rakanaka, kwete zvinoitwa kuZimbabwe zvinhu zvinokasha mukati zvenu.
Kana pane sarudzo mauto acho haambopindiri zvachose.
Haambopindiri zvachose. Patro nezvadzo hakana mapurisa atombowanika ipapo. Zvino zvinotongoitwa nekama mini yakazvimirira inenge yanhirikira ndo mapurisa atombomaona ipapo kana masoja atombopinda ipapo.
Aiwa tinotenda mukoma Chibaro asi ndimbobvunza ma kanovhotere kuZimbabwe.
Ndakachaza kumukana wokuenda kundovhota Zimbabwe ranga rakatiwandi.
Asi pane hamane shamwari dzamunoziva dzakadzokera kunovhota kuZimbabwe.
Vanhu vazhinji vakatigundira nekuenda kunzai zvakasina kumira zvakanaka. Munongoziva mari futi kune kwatiri kunobve dzinotinetsera.
Aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Chibaro Chirabwa.
Ya Chirabwa kana kuti Gacha.
Gacha, aiwa tinotenda mukoma wangu.
Tinotenda.
Gacha lapo uyakhuluma ke South Africa laye uthi hayi oko kuthakazelela esingakufunda kumabutho eZimbabwe njengabontanga njengabasakhulayo akukho ngoba indumela yabo abadume ngakho ikuhlukuluza uZulu weZimbabwe. Lizwile lapho ngimbuza uGacha ukubana wahamba yini wayavota ekhaya uthi hayi akazange alithole lelo thuba ngenxa yomsebenzi. Selokhu ludlulile ukhetho bengibuza nje ngikhuluma lesihlobo labangane and eziningi impela eMzansi angimtholanga ngitsho lo yedwa othi uhambile wayavota eZimbabwe akulamtengi methe sicala. Ngiyacho nje ngiyazicholo nje ukuthi abantu abanengi abaphandle kwelizwe ikakhulu eBotswana South Africa emazweni angomakhelwane kaba votanga kabazange babuyele ekhaya kodwa ukukhonona bakithi hayi siyakwazi siyakuthanda njalo siqhubekela phambili ngohlelo yenderemberi ne chirongwa chedu pressing forward. We have another caller on the line. Si tate umlaleli wakadi yako mtereri.
Ndinofara makadi venyu.
Tinofara zvedu. Munoitwani?
Ndinoitwa Bhagatoni Muchenje.
Vamuchenje?
Yewa.
Majibata muri kupi?
Ndiri muPretoria.
Pretoria. Aiwa mainzo atiri kuvhiya nhasi mukoma wangu tipe ufungwa dzenyu.
Ava masenyu rova nendeera apapa ranzazonyadzurambaunyadonzika.
Moda urova nendevele? Tokurukura nezvenyaya yezuva ranhasi ranga richicherechedzwa kuZimbabwe zuva reDefense Forces Day uyezve nezuva nezuro remagamba enyika. Saka zvatiri kumubvunza sevechidiki nhasi ndezvekuti zuva ranhasi uyezve nera nezuro akakosha sei kwamuri sevechidiki? Pane zvamungadzidza here ipapo?
Apapa hazvisina kukosha nekuti vanhu vachona vachatikoshesiwo. Saka kuti ukoshese dzimwe nhoroondo dzavanenge vakutotiudza kavanoona kuti apapa zvichashanda. Kuti tikoshese zvinhu zvavo vanofanira kunge vachitikoshesa nepamwe pacho vanatisazokoshesa vanozotinyepera kana nemumwe munhu unonzwa kuti hanzi angariri gamba rakazomiramira zvakadaiwo so wozotsvagurudza kuona kuti munhu yaya pakapera hondo angandori ne 11 years seumwe afa yezvino Saka haro nati zvimwezvese zvangotaurwa apo dzikamaona kuti aiwa pa takungonyemberwa beta tiite zviri paground zvatiri kuona izvozvi zvevakafa kare zvanga vachitiregerera.
But ndofunga vazokorekta manje age yemunhu wamuri kutaura iwoyo. Ndofunga vati yanga ari kuma 60 chakuti here
vawedzera manje.
Ndofunga vakanga vakanganisawo kunyora vepanhau nevemaredhiyo.
But munhu uchimuona makore ake unotozviona kuti uyu hatina kunyanyosiyana uyu zvatiendei ipapo ndozvatinoramba zvekuti munhu anozoisirwa mamwe makore 20 pamusoro. Vazhinji vacho katozvitarisa kaonona kuti haiwaiwa apa tiri kunyeperwa. Saka nevakomana ava vazavo zvavakumachamacha vachizodiza hatichazvisekerera bhozi. Haungati munhu waurida kuti auye kufambira kuzokuona ndo munhu wauri kupfuura mutaundi vachidii nononono izvo hatichasekereriza. Hataimbovapa respect but vakutadza kuti kwavo respect. Saka ayo hatichashandidzani navo. Hakusikoko vakumhanyirwira kuenda uku. Ndavaiti vega ngavaungane vaonane zvavo vega vari ikoko. Vamwe unokumura inifomu vamwe wopfeka woona navo vari vega ikoko vachiita izvozvo. Kana kuonana nechembere dzavo dzinoti takavarwa hondo dzine makorufu ezvinhu.
Asi hanzi takanga tichidzivirira nyika ka mhirizhonga yakatangwa nevanhu veMDC Alliance sekutaura kwavamunangagwa nemukuru wemauto vaValerius Banda.
Mhirizhonga yavaidzivirira masoja haana kutema kudzivirira mhirizhonga yevanhu. Musoja boy musoja anodzivirira nyika noti zvibhakira zvevanhu vari kuvapana nemupurisa. Mupurisa ndobasa ravo iroro bhozi kwatanga kuti fanira kutanga kuuya polisi dzedu dzemazikepisi zandizvi kouya kana vatadza kuuya reaction team vakomana vezvinhu zveblack vaya vachizobva ivavo kwozoya support unit haimbotadze zvese izvozvo nguva yese masoja aisimbodii kuuya pese paida kuti zvinganyanya kamboitwa ndeikuti nganzi ungadeedze musoja. Masoja anipo pavo bhozi musoja munhu vapane kuti ukatenga rekeni unofanira kutopfuura shiri idzodzo kana unofanira kutopfuura shiri kana watenga rekeni. Vanhu vavakadeedza vakavandori neshungu dzekutoshudha munhu achitofa ndo zvavo zvavakadzidzira izvo. Saka pavakatosvika paya paya vakanga vatowana basa zvinonakidza kakupfuura munhu munoziva chinhu chavatengera chinhu kana chavaitira chinhu unofanira uchishandisa saizvozvo zvinoita. Vakaita rongu paya ngavasambode kutuda zvina basa. Mhirizhonga yanga yaitwa nemdp ipi yacho yavarida kutudza yavanga vaita iyo ndeyei. Mapurisa haimbotadza zvese ziya ziya hakuna zvakadaro. But vaida kutaridza vanhu chokwadi kuti tisi tiri kutonga ami ndo iri kutonga izvozvi bcause hakuna zvakadaro zvavanga hatisi vana vadiko ironga tiudze zvinhu zvakadaro. Ngavaende kuna nauzumba kune vanhu vasingazive kana kuti zvinonzi kuti chii ndo vanhu vanonozivira ouchira uchira vari ikoko kwete kuda kutiudza izvozvo zvakapusa kudarisa.
Kwekwazimba vaizivi pfuti here mukoma?
Vekuzimba vanongouchira zvese nhamwe kazi masanctions ndo aita kuti mvura isati naye gore rino iri vana vachingouchira chete.
Aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma muchenje.
Ndotenda.
Aha, umuchenje lapo tukutele linsizwa ikhala ngokuthi hayi ibutho ngeke sisalihlonipha ngemva kokubulala abantu abayisithupha kumaviki amabili edlule. Lanxa nje abanye abalwela amalungelo oluntu besithi hayi akufanga abantu abayisithupha kuphela kodwa bengafika ichumi. Abalwela amalungelo oluntu labo thina njengomsakazi we-Studio 7 kasilabo lobobufakazi kodwa esingakufakaza ngesakutshelwa ngamapholisa ukubana bayisithupha abashonela ekulolodlakela bedutshulwa ngamabutho 10 minutes before the top of the hour. Sithathe omunye njalo umlaleli titore mumwe mtereri wakati yako mtereri
alo makasimbere
takasimba stereng mati bada muri kupi
ndabada tiriku South Africa baba.
Ngaivhiwe mukoma wangu mainzwa yatiri kuvhiya nhasi.
ndainzwa emauto ari kushungurudza vanhu kuZimbabwe. Defense Force Day iso rakakosha chaizvo kuti tinge tichirangarira magamba akatifira isu semayouth ekuZimbabwe. Asi respect yavo kubva kwatiri is becoming less and less. Ivo kana mukatarisa population yanga iri ikoku Heroes Acre, Abiti, Harare, Chinoho, ikoko vanhu vehurumende especially masoja nemapurisa ndo vanhu vakavawanda. Saka to the population yemuZimbabwe mindodo yanu ingasa like aisabanekanga kakhulu kuti let's go and celebrate, yabona kuti abantu vasvedayo kudala, yabona. So haichaiti sezuva rakakosha like zvaiitwa kare, because masoja ndiwo vari kutosungurudza vanhu instead yekuti vange vachichengetedza vanhu. Ivo ndio vari kutopfuura macivilians, people vasina kana futi kana chii, ndio vari kutoita. Unotoona munhu akatogara stanza yekutonge ari muhombe shooting to the civilians, vanhu vasina futi, vasina chii, vari kutodemonstrata zvavo peaceful, of which is one of marules ari muconstitution kuti if you are demonstrating freely you can go ahead.
Asi ndimbomuverengera pfungwa dzemumwe asina kuda kudomwa nezita erake apa mukoma timbonzawa pfungwa dzenyu nepamusoro pezvo ari kutaura. Hanzi, ndiri wechidiki muguta reKaroi. Zuva iri rakatikoshera zvikuru isu sevechidiki, nokuti ndipo patinonzwa kuremekedza magamba pamwe nemauto edu, uye tichidada kuti vakapira upenyu hwavo kuti isu tive nerenhasi ratiri kufunga kuti ringatijekere. Handizvo here zviri kutaurwa nemuteereri asina kuda kudomwa nezitapa?
Ndizvo zvaari kutaura muteereri ataura asina kuda kudomwa nezita. Asi now what we respect now is also sema youth. Tariri kurespekta vanhu vakatirwira, noti vanhu vari kutirwisa iye zvinhu, nekuti masoja akashaya kudhara ava vatisina kuona isusu tiri mabon free yandizvi. Tiri kurespekta kuti we give more respect to those who died for us, not these ones who are even shooting at us. These ones, the current soldiers, of course we respect them. Masoja vanhu vakakosha munyika, we respect them. But by so doing, kuti vanenge vachipfuura vanhu vachidai vachidai, the respect yatinovapa is the azizi now is less respect yatinopa vakatifira kudhara.
So ngezinye indlela uti ili kwavita lihlonipha lithakazelela ama-heroes amaqhawe eZimbabwe ilanga laizolo ele-Heroes Day.
Yes, according to me, I'm an individual. Maybe some can relate to what I'm saying now. Because these soldiers now, the current soldiers that we have now, they are killing us. They are killing civilians. Ukubulala umuntu ongaphathanga niks, ongaphathanga anything to fight against you, the one who is having a gun, and you are shooting at me. Yabona? So the respect that I will give you when I own to bulala you, it's like the respect that you have to command me with, you have to do this. But for the heroes that they passed away, you know, I know that we are here because of these guys. They've been there before. That's why I'm here now. But these guys, they are shooting at us in the basketball that they were saying to them. The respect that I'm giving them is this current now. I cannot give them the very same respect that I give to the heroes, the late Joshua Nkomo and Tongo Gara and the late, you know.
And also, Mkoma Tendai, I often hear people say, kuti paka pidigroa mgavi muna November last year, mauto akanga ari friendly, akabatana nevana veZimbabwe murunyararo. Vaka pitigura vamugave asi vari kuti hameno zvapinda mauto kuti zvaitika sei, hameno zvaitika currently kuti they were found you know, reacting in the manner they did, which ended with six people dead, according to official figures. What many people often forget is many people were killed in 2008 during the elections. And the military was behind most of the killings. It's not a secret. It's out there. Everyone knows that many opposition supporters were brutalized and, you know, killed during the 2008 election violence. But as a sikuzwa angazi abantu bayakhohlwa nxa sebekhuluma kathesi ezwa udlakela lwamasotsha luqale kathesi nje asazi ukuthi uhambe njani ngoba ngo-November babambana lozulu eZimbabwe bagenqula umgabe ngokuthula. Kodwa engikutshoyo nje just to refresh our memories is ngo-2008 kusiba lodlakela olwaba khona kukhetho kwabulawa abantu abedlula amakhulu amabili 200 abebandla eliphikisayo LMDC abalwela amalungelo oluntu bathi amabutho eZimbabwe aphatheka kakhulu kulolo dlakela. 4 minutes before the top of the hour, singakehlukani siqhubeke sikhangela imbiko elisithumela yona enkundleni zethu lapha ze-Facebook. Utendaya ngazi ukuthi usakona muchiripere emkomango. Aha, ndanganchiri kutaura nezvenyaya ya 2008 kuti vanhu vakawanda seem to have forgotten about that. Pindira ipapo tins.
Alright, number one, what happened to Zimbabwe during the coup d'etat yakaitika recent ya Mugabe? But what we have to know is violence is in the DNA of ZANU-PF. So by the time when Mugabe was removed in power in November, what people were happy about is that Mugabe himself is out. But they forget that what they did is they removed one individual and let the system running. Sometimes they say, son of God is God himself. If you can take, for example, Mnangagwa and Mugabe, they've been working together for a very long time, for like more than 40 years. So we absolutely know there won't be no change. The killings will be keep going on. Even though they tried not to be violent before the election, but now, as we speak now, from where I come from, I have two friends. The homes were burned down because you support the opposition.
Mm-hmm. For example,
Kwamtari ndo kwandova ino. Ndo South Africa zangu izvinhu.
Mm-hmm.
Kwandova Kwamtari vakapisirwa dzimba, vakarohwa, nemanhongo vakapfeka mauniform. Izvi masoldiers. But my complaints were filed that soldiers are harassing people, are doing this with the police, and it was on the radio one time, and the official said, we don't even know anything about it. Maybe there are people who disguise themselves to be soldiers and beat around in big people. But we know very much, according to the situation, to the security that we have in Zimbabwe, you cannot just carry a gun in the way that combat. You cannot. It's forbidden. You don't do that. So from the party.
I'm afraid we are out of time. Thank you for having that last word. As we wrap things up, I'd like to thank our listeners. We had no experts today. It was an all listener show. And this was The Connection. Ngati sangane zvakare nechipiri chesvondo rinouya. Sangane ngolwesipili oluzayo. Kodwa likhumbule zikona ezekuseni ngesikhathi sika 6 o'clock. Kuna iZimbabwe lilade.